zari bari maskwanda. abantu shubane shabacha sobe ozo se jiri kuguru moko genyo kaise chunga miro shino vana vano kura vari kutsira henyu wo vana vakaronge kaise itsika dzavo dzakaronge kaise kavambiro kavo kakaronge kaise kavambiro kavo Ibatsire ivo vana ivava vazokura sevamwe ivagarongeka mutsika ivagarongeka mumagariro
Thank you.